Vachitaura nevatorwe nauna asi gurukotare zvimari vamutuli Ncube vati vatora matano aya zvichitevera kushaya simba kwemari yemuno zvakanyanya mukati memazuva mashomanana apfuura. Vatiwo matano avatora anosanganisira kuti mabhanga atengeserane mari yekunze pachena uye kuti musika uve iwo unodzika mutemo wemari iyi. Vamwe vatiwo vachavandudza mabasa emabhirudhi change kuitira kuti akwanise kutenga mari yakawanda pane ari kutenga pari zvino. Rimwe danho ratorwa nehurumende rinosanganisira kuona kuti vanhu havashandise EcoCash kuita basa rekuchinja mari pamusika mutema. Vamwe vati chirongwa chekuona kuti mari yemuno hairambi ichishaya simba chichange chichitungamirwa nekomiti yavaumba yeCurrency Stabilization Task Force, iyo ichange ichitungamirwa nebazi rezvemari iine nhengo kubva kuRBZ Presidential Advisory Council pamwe nenhengo dzekomiti yeRBZ yeMonetary Policy Committee. Task Force iyi ichange ichisangana kamwe pasvondo. Gavhuna weRBZ Dr. John Manguja vati kana matanho aya akatorwa nemazvo zvinhu zvinogona kugadzikana pamusika wemari.
Tinokuti rate yedu exchange rate ite stabilize kuti isangodonha nguva dzose, neku by so doing tobva taita kuti inflation yedu inobva yadini yadzikirwa zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti semaonero avo pane zvimwe zvinhu zvisinei nemari zviri kuita kuti mari yemuno irambe ichishaya simba.
Saka kune other factors which are beyond money ari kudzikisa chii exchange rate yedu, anakasanganira maperceptions neconfidence. Saka zvinoreva kuti izvozvo tino as a hurumende yeZimbabwe tinofanira kudidini tiche futi address those non-monetary factors ari kuaffecta chii exchange rate.
Vamanguja vativo vachagara pasi nemakambani emafoni anoshandiswa kutumira mari kuitira kuti vaone kuti haasi kushandiswa akiita zvekuchinja mari here pamusika mutema.
Tikati mafoni tokuti ione kuti mafoni awa platform yayo inonzi MMT mobile money transaction accounts kuti ari kuaffectawo senyi nyaya yemaexchange rate. Saka togara pasinia naEcoCash ikasavha anoti kungawa here ikoko kune dambudziko here tichingobvunza tese senyika yeZimbabwe munyika ndedu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti mafoni ari kushandiswa kukurudzira mabasa ekuchinja mari pamusika mutema.
Zveshuwa pane zviri kuitikawo kunyaya dzemafoni zvinongotaridza zvega kuti pane mari dzimwe dziri mumaoko evanhu dziri kushandiswa kukwidza musika. Saka izvozvo zvinoda kuti pavewo neongororo iripo kuti ndiani arinai mari yacho iyo uye inobva kupi, ndiani angaita mari yakawanda uye inobva kupi.
Sezvo vamwe vati hurumende yakawana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana gore rapfuura nemabhiriyoni matatu emadhora, vagwanyanya vati vanobvumirana navamanguja kuti pane zvimwe zviri kukonzera kukwira kwemutengo wemari pamusika mutema.
Saka zvinorevei? Zvinoreva kuti dambudziko harisi remari, yakawanda yakawandisa munyika nokuti hurumende iri kutosiya pamuraudziro sekutaurwa kurikuita navamuturi Ncube. Saka zvinoreva kuti pane zvinhu zvinofanira kuti zvivhendenyurwe zvizikwe kuti chii chiri kukonzeresa kuti musika wedu unge uchipeyama sezvauri kuita izvi.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange matanho atorwa nebazi rezvemari neRBZ akanaka anogona kutadza kubudirira sezvo vanhu vasisina vimbo nehurumende iripo.
Saka matanho aya kuti anyatsoshanda zvakanaka hunge hurumende yatanga kudzorera vimbo muvanhu kuti zvavari kutaura ndo zvavachaita, zvavari kutaura ndo zvechokwadi, nekuti kana pasina iyoyo nyaya yeconfidence muvanhu matanho iwawo ndinoona iringoriwo imwe nzira yekungopedza nguva.
Vakuchera vati dambudziko riripo haridi matask force, vachiti RBZ nebazi rezvemari vanofanira kuita basa ravo chete kwete kuramba vachiumba makomiti avo vati haana zvaanobatsira. Mari yemuZimbabwe yange iri kushaya simba zvakanyanya mukati memasvondo mashomanana apfuura zvekuti nhasi chaiko pamusika mutema dhora rimwe rekuAmerica rangi richitengwa nemadhora makumi mana emuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare.